Ini ndinofara zvikuru nekuya kwakaita distinguished scholar and African statesman Comrade Thabo Mbeki. Mazuva mashoma anga ari muno muZimbabwe mazuva maviri matatu vakawana mukana wokutaura nevanhu vakati wandei, kutanga nemukuru wenyika President Mnangagwa zvichienda kune mapoliticians vemapato akasiyana siyana. Ndakaonazve vakasangana na Father Mukonori voku Roman Catholic Church, vakasanganawo nevamwe civil society, vakasangana nevamwe vakawanda wanda vemedia nezvimwe zvakadaro. Saka tinozokudziridza tichifara nazvo.
Vamavhinga, munoona vambeki vachikwanisa here kubata basa zvakanaka?
Chekutanga ndoda kutsigirana navaguti kuti ipfungwa yakanaka yekuedza kuyananisa nekuita nyamukuta wenhaurirano dzeZimbabwe. Ndinoona vambeki vaine chiremera chingagone kubatsira, nekuti chinokosha ndechekuti vatungamiri vemasangano ezvematongerwo enyika vari muZimbabwe vanogamuchira here vambeki? Ndochekutanga kureva kuti zvatanga tichiona vambeki vachikwazisana vachinyemwerera vaine vatungamiri vemapato akasiyana siyana mucherechedzo wekuti zvichida vagamuchirwa vanovimbwa navo mugore ra2007-2008 ndivozve vakapinda pakutungamirira nhaurirano. Dzikabudirira nenzira yekuti pakazove nehurumende yemubatanidzwa pakati pehurumende yavamugabe Mushakabvu navatsvangirai Mushakabvu vaitungamirira bato rinopikisa reMDC. Saka hakasi kekutanga zvinogona kudaro, asi tinofanira kuti tigamuchirezve kuti iko zvino masamba asiyana, nekuti vatungamiri varipo havasivo vaitungamira panguva iyoyo. Izvi zvinogona kuita kuti nekuti vanhu vave vatsva zvinobuda zvinogona kusiyana.
Todzoka kwamuri vagutu, vamwe vari kuti ivo nhaurirano dzinofanira kuitwa munyika dzinofanira kunge dziri pakati pavachamisana vamunangagwa chete, vachiti ivo zvepolad kutukana kwembudzi.
Unoona munene Blessing, ndinotoseka nekuti pfungwa dzakadaro ndinodziona pamasaisai, ndoumburuka hangu nokuseka ndichiti vedeweka. Kurasika njere kunowanika muvanhu. Zvinoitika njere dzinoshota, vanhu vohumana kana kurota chaiko masikati machena. Zimbabwe ndeyedu tose, ndokana mbotanga nditaura ndichidaro. Hapana munhu anonzi Zimbabwe ndeyake oga oisa mumbudu oita madira ajojina nayo. Hazvina basa kuti unozviti ini ndine pati yakakura huru mapati madoko saka ngaasavapo ngaasataura. Zvinongoperera kuhope, nekuti ihope hope dzakashata zvikuru, muchirungu vanoti inightmare.
Vamavhinga, munoona sei nyaya yenhaurirano? Vamwe vari kuti dzinofanira kunge dziri pakati peMDC nezanu PF chete.
Chiripo zviri paviri. Divi rekutanga hongu vanhu vese vane chekuita nezvekutungamirwa kweZimbabwe vanofanira kuti vapuwe mukana wekunzikwa ichokwadi. Asi pane imwewo pfungwa yekuti munoona pane mutemo weZimbabwe wePolitical Parties Financing Act unotaura iwo kuti bato rezvematongerwo enyika rigone kupuwa chikamu chemari dzenyika rinofanira kunge rakati kure kusvika pane chimwe chikamu. Kureva kuti kunyange zvazvo tichiti vanhu vese vanofanira kunge vari munhaurirano pasina anosara, zvakakosha kuti kusasiyiwawo mapato anopikisa makuru tichitarisa umiririri hwavo mudare reparamende reZimbabwe. Kureva kuti zvinenge zvakatsveyama kuti paitwe nhaurirano dzigosiya vachamisa nebato ravo reMDC, nekuti tikatarisa mapato ane umiririri muparamendi makuru mapato arimo ibato rezano PF yavamunangagwa nerava Nelson Chamisa veMDC.
To dzokawo kwamuri vagutu vamwe vari kutika chimwe chiri kunetsa ndechekuti havasi kunyatsoona basa riri kubatwa nePollard pari zvino kuti munhu zvinzi munyika zvinhu zviri kuchinja kubvira zvayakaparurwa muna chivapfumu.
Ndona kuti vateereri vazive kuti maausterity measure kuti abiswe ndisu vePollard ndosaka pakazobiswa masubsidi akadzorwa kuti aya vatingati sadza hupfu vanhu vonzi havachakwanisi kubika kana 1 mirioni yesadza inova ndo staple food yedu muzimbabwe nokuti hupfu hauchatengeki hwapfuura $100 zimbabwe dollars tikati masubsidi ayanga adzoke kuitira kuti zvibatsire ruzhinji rwezimbabwe ndisu takazviita vePollard.
Vamavhinga, pane chiri kubuda here kuPollard?
Chandinoda kugamuchira chataurwa namukoma wangu vagutu ndechekuti nhaurirano dzePollard nemutungamiri wenyika vamunangagwa hadzisi dzinoitwa pachivara dzekuti tinganonga tichiti ava vakazoti zvakati. Hatizivi, tinototambira mashoko anenge achitaurwa tichizvitendawo kana vachiti tine zvatakataurwa takabudirira mavhiri nekuti kana vachinge vaita nhaurirano dzavo vanenge vakapfiga mukova tinenge tisipo ini nemi mukoma Blessing.